Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechina, ndira 11, 2018.
Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Zininga, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya yemapaisa mupropi aishandi, makatarisa pasi rese hakuna kwazvakamboshanda zvekuti munokontrola mapuraisi. Makontrola mapuraisi mauraya madhisa incendive yese vanhu vanga vachiita dhizel. Saka pakatarikwa economic incendive yekuti vanhu vaite dhizel kana vaprodusa.
Bato reZANU-PF roronga kutara mitengo yezvinhu mushure mekuumba komiti iri kutungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga, iyo ichaongorora kuti sei mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru.
Ndokunga kuti kana vaita gakava rakadai sevakuru venzisi vaivanga vasiya kuti paitosarudza nevanhu woita kunge sevosiya kuwani vanhu vachisarudza kuti aiwa vada vashamisa here, vadava mudhuri here, kana vada maikupa. Izvozvo pavo zvabuda kuwani izvozvo vanobva vazotora izvozvo.
Mubato reMDCT moita kunetsana kunotyisa nenyaya yeutungamiriri kubva vatsvangirai zvavaratidza kuti vanogona kusiya chigaro ichi.
Sachigaro vechidiki muZANU-PF kuBulawayo vamagura charumbira voitwa gamba rerusununguko kana kuti Liberation Hero neZANU-PF izvo zvoshorwa nevamwe.
Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Politi biro yeZANU-PF nezuro yakaita musangano ikaumba komiti ichatungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga kuti iongorore kuti chii chiri kukonzera kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Vachitaura pakapera musangano uyu, mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaudza vatori venhau kuti pane vamwe vemabhizimisi vavekuda kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika nenyaya yekudhurisa zvinhu. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inofanira kuita mubatira pamwe nevamwe kuti igadzirise dambudziko iri.
Maonero andiri ndozviita handifunge kuti zvinonyanya kubatsira. Hatinki zvikonzero totozviziya kare wai zvinhu zviri kukwira makwirira azviri kuita. Hatini chakakatongokosha ndechekuti hurumende iparure yatinoti pachirungu social dialogue, dialogue inoinvolva iyo hurumende, inoinvolva mamwe mapato wemabhizimusi, inoinvolva washandi, washandirwi, inoinvolva mamwe mastakeholders ese. National dialogue towirirana kuti what do we need to do to address nyaya dzeconfidence, to address nyaya dzekukwira kuita zvinhu, to address maproblems tiri kusangana nawo in a unified and holistic and comprehensive manner, inclusive manner. I think nyaya iri nyaya yeinclusivity. Hurumende yeZANU-PF iri yega igona kupedza matambudziko emuZimbabwe. Inotoda kunge ichishanda zvakanyanya nemamwe mapoka nezvimwe zvikwata. Kana Bhaibheri rakataura rakati a house that is divided against itself cannot stand. Saka pari kudiwa iunity of purpose pakati pehurumende, pakati pelabour, pakati pemabusiness people, pakati pemamwe mapato, tikwanise kunge tichiuya necommon vision yekuimbaradza upfumi hwedu.
Matiimi zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvinozivikanwa zvii chaizvo?
Zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire chekutangisisa nyaya yeconfidence muformal system. Makaona mari zhinji iri kucirculata muinformal, saka tiri kuita pari kuitika shortage muformal market, mumaformal banking system. Zvireva kuti mabhizimusi vanenge vachida kutenga zvinhu kunze kwenyika vari kuenda kumablack market, maparallel market kuti vange vachiwana mari. Mari iyo vari kuiwana nemapremium ari pamusoro. Ndozoitawo zvakare kuti cost of production ikwire uye maretail prices anga achikwira. Of course chawo inyaya kuti hurumende domestic indebtedness chikwere chehurumende domestic debt yehurumende iri kukwirawo zvakare zviri kuita crowd out private sector zviri kuita crowd out mamwe maeconomic agency. Of course nenyaya iyoyo zvakare indiscipline iri kukonzeresawo zvakare kuti vamwe vanhu vange vachingokwidza mitengo zvinenge zvisiri justified, but nyaya hombe inyaya yeconfidence. There is a serious lack of confidence muekonomy iri kuita kuti mari isange ichiflowa mumaformal systems edu political shortage yemari iri kuzocreata mapremium atiri kuona. Mapremium iyaya ndo ari kuzodriva mitengo yezvinhu, kukwira kwemitengo yezvinhu. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunonyanya kukonzereswa nemapremium sorry, current premium ari muparallel market uye zvakare nemaspeculative activity nebehavior among my business people. Danyaya iyi indiscipline neconfidence.
Vamwe vari kuti hurumende inogona kugumisira yodzora nyaya iyaya yekuti inenge ichiudza vanhu kuti vatengese zvinhu nemari yakadii kana kuti maprice controls. Zvingashanda here?
Izvo hazvishandi. Takatozoona zvichitoitika pamitengo yechingwa nguva ichangopfuura iyi. Vanogadzira chingwa nguva vati taakuchikwidza ne10 cents. Hurumende yakati no, hamugononge muchikwidza chingwa nekuti it's a basic commodity, but taakuona kuti zvaakutoaffectawo zvakare even quality yechingwa chatiri kuona mumarket. Saka nyaya yemaprice control haina haishandi. Makatarisa pasi rese hakuna kwazvo zvakamboshanda zvekuti munokontrola mapraisi, makontrola mapraisi mauraya mabhisa incentive yekuti vanhu vange vachiita business. Saka pakashayikwa economic incentive yekuti vanhu vaite business, vanhu havaproduce, vavakaproducea panoita kamashortages. Saka iyo hazvishanda, hakuna kwazvinoshanda. And handioni hurumende vachidzokorodza zvakare nekuti ndofunga kuti vakatodzidza chidzidzo munguva yapfuura yakuna ana 2007 kana 2008.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare.
Nyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakasangana kumba kwavatsvangirai vhiki rapera. Mhirizhonga pakati pevatsigiri vavo inonzi iri kuramba ichienderera mberi kune dzimwe nzvimbo. Sachigaro wevechidiki veMDC kuzaka East vaAmos Kumire vanonzi varohwa zvakaipisisa nhasi manheru nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU-PF. Kuti tinzwe zvizere, tabata mumwe wechidiki mubato reMDC vari kanzura mumasvingo vaGodfrey Kurauone.
Ya ichokwadi, ndagamuchira runhare vanga vachindiudza kuti vaAmos Kumire vanova ivo sachigaro vechidiki vomutanana weMDCT muzaka East varohwa manheru ano aya nevanhu veZANU-PF.
Izvi zvinhu zvichangobva mukuitika, izvi pangadaro pane ufakazi here huri kuziva kuti chikonzero chaita kuti paite mhirizhonga yekuti varohwe ichi?
Pari zvino tingati tichakamirira kuti iri mukoma Amos vachona vange vachikwanisa kutaura, nekuti pandafona handina kukwanisa kutaura navo tichibvunza kuti chinyatsokuitika, nekuti zvinhu zvanga vachikwanisa kuita chete badzi vakuri kungochema vachiaridza kuti munhu arowadziwa.
Pari zvino panga patoitwa here urongwa hwekuenda kunomhanyira kumapurisa kuti vabetsere nenyaya yacho?
Ya, utungamiriri hwomusangano hwatumira vanhu kuti vaende kundovatakura vagonoenda police report kuti vakwanise kurapwa.
Ndoke kutanga here mumwaka uno uyu wakatakatarisana nesarudzo kuti vanhu vange vachisangana nekurohwa kudai?
Ya, tanga tisati tasangana nedambudziko mwaka unoyu kurohwa kwevanhu, uye tanga takatarisira kuti kuda vanhu veZANU-PF semashoko arikutaurwa naPresident Ramunangagwa kuti ngatichengetedze runyararo, ngataita mhirizhonga, tafungidzira kuti pada vachagona kutevedzera mashoko iwavo, pada tiri kutishamisa kuti nhasi unoshaishaiye vachingopedza kutaura mashoko iwavo tafakasangani chakada hiku zakaiti.
Zino makatarisa kuenda mberi, chisi chiruwele rechi chakuto kura, chichatozo konzeresa kutinyika yese jiparalire.
Ika ucha yao, itika yao, wanoweza NPF. Asitanga chifunga kutuda wacha shanduka. Zino tuko watu kutisunu usharamba shindi le mberi, doona shungu viso shunguza, wanawe Zimbabwe, itika yao kuna kuma shungu, pasaru tuze boruno za takata sana zidi.
Mashoko enyu wose wechidika remune zvimatongero wenyika kune vamwe vebato renyu nevemapato amunopikisana nawo maererano nekurwisana uko.
Mashoko angu ndianoti ndogara ndakakurudzira vechidiki kuti aiwa isungu atireke kushandiswa tichindoponda vabereki kana tichipondana pachedu. Peace chinhu chakanaka zvikuru sei isu vanhu vanogarisana nekuti politics dzinouya dzichipfuura. Asi isu tinogara muchibonzo chedu nekusingaperi. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti aiwa ngatisiyane nemubata nemhirizhonga ngatikurudzire runyararo muchibonzo chatinogara kuitira kuti patinosvika sarudzo dzedu tinoita zvakachena pasina mhirizhonga.
Uyo mumwe wechidiki mubato reMDC vari Kanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vange vari parunhare vari kumasvingo. Hatina kukwanisa kubata veZANU PF kuti tinzwewo divi ravo.
Mubato rinopikisa re-Movement for Democratic Change mune kunedzana kwakanyanya zvikonzerwa nekusanzwa zvakanaka kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vanonzi vari kuSouth Africa pari zvino vachirapwa chirwere chegomarara. Vatsvangirai nemusi wemuvhuro vanonzi vakataura mashoko anoratidza kuti vainge voronga kusiya basa. Mashoko aya akataurwa nemutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka. Asi nemusi wechipiri pakabudawo mamwe mashoko kubva kumutauriri webato iri vaObert Gutu vachitsindirana nemumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vachiti vatsvangirai havana urongwa hwekusiya basa. Mukuziya makakatanwa ari muMDC aya tabata imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxo Saungeme.
Zvakananga zvakaitika apa ndezvekuti iwo wanga vaina Mike Kupe, Dr. Kupe vanga vakasarudzwa kuti vaite vice president wavo, but vanenge vainesana Mike Kupe vadoze alliance zvemisangano yemubatanidzi vane zvakawanda wanda. Saa wanga vasindawira ndopavatsvangirai vakazoti vadome vaNelson Chamisa naMudzuri kuti vaite mavice president, vobvaita mavice president matatu. Saa ndovanga ipapo ndopavakusanesa manje. Saa tinoona savatsvangirai vanda kuti vaMudzuri vaite president maybe kusvikira kuna 2023 vachamisa vozotora kubva ipapo. Saizvozvo ndizvo zvaakunetsa kuti vane kukakavadzana kuri muchi mubato ravo zvekuti vamwe vari aiwa vachamisa vanenge vanodivana vanhu vakawanda, vamwe vachiti vaMudzuri ndiwo munhu mukuru anenge ari abit mature. Saka gakava riripa navaMudzuri navachamisa ndozvaakunetsa vatsvangirai. Saka ndo zvabva zvati MDC ito faction mafactionalism panenge yanga iri ZANU PF yanga yakaitofanga yari lacoste neG40 kwaitawo izvozvo vanhu vari kusapota vachamisa kuti mwana mudiki nyika inda kutinganzwa nevana vadiki navamwana vari kudai vaMudzuri ndiwo munhu akati kurei anenge ari mashuwa ende vaMudzuri vane zvavakaitawo pavakambotsikamira Harrison Council zvaionekera. But vachamisa munhuwo anoapirawo kuna vanhu vakawanda vechidiki mayouthi vemachechi nechi. Saa ndo zvaakunetsa vatsvangirai kuti tochisiya ani ndokunga ndopane gakava ipapo. Ndinotombonga kuti Mike Kupe nenyaya yekuti vanobva kupi nekuti mudzimai vatosiyiwa nyaya yapa navachamisa nani navaMudzuri ndo zvaakunetsa vatsvangirai kuti vochiita sei apa. Munhu asiudzwa zvakanaka kuti anyatsochidi kuchiitwa zvakanaka ndosaka mazoonawo kuti Luke Tamborinyoka anotaura akamirira vatsvangirai saspokesman wavo anga ati vatsvangirai vakati aiwa izvi ndo zviripo toda kuti paitirwa vana vadiki vechechi. Asi vana Gutu vakati aiwa zvevatsvangirai havasi kusiya spokesman weMDC vatsvangirai vari ndo presidential candidate.
Asi semaonero enyu panenge patoita dambudziko apa vaSaunge pangagadziriswa sei?
Dambudziko riripo ndofunga dai vanga vaita iyatoti MDC extraordinary congress vozvipako wani kuti wanhu varipo pana maikupe pana vaMudzuri pana vachamisa tisarurai munhu wamunoda vanhu vochisarura poitwa vhoti iri friend fair inenge ichimonikwa nema civil society akaita pano kana Zimbabwe Election Support Network kana na Zimbabwe Election Resource Center woti monitor that election or runa that election ahwina imomo ziya ahwina but ndinoona kunga vasangai vanenge vasingadiwo kusiya kuti zviiswe kuvanhu vada kuti vaise munhu waanenge vachida iwo vakadaro mani zvinonesa MDC inobva yatoparara nyangwe nyaya alliance yebatanidzo ramapato mamwewo anga achibatana neMDC ana Biti nana Wash Mwinyuda haizobuda asi dai vanga vasiya ndokunga kuti kana vaita gakava rakadai sevakuru veMDC dai vanga vasiya kuti paito saru nevanhu voita isizvo necongress vosiya kuvanhu vanhu vechisarudza kutaiwa vada vachamisa here vada vamudzuri here kana vada maikupu izvozvo papo zvabuda kuvanhu ndozvo vanobva vazotora izvozvo
Enyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMax Osaungwe vari parunare kuTanzania.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti vamagura charumbira avo vakashaya musi wa8 ndira kuNorton igamba rerusununguko kana kuti Liberation Hero. Vatiwo hurumende ichabatsira kumukuvigwa kwavo uye mhuri yavo yobatsirwa, asi vamwe vanoti vacharumbira havana chavakaita kunze kwekungoshereredza Mai Grace Mugabe gore rakapera. Vacharumbira vanga vakatopiwawo zita remadunhurirwa rokuti Junior Lacoste, zvichiratidza kuve pedyo kwavo navamunangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere.
Zvinorwadza kuti mhuri yake yarasikirwa nemunhu anga ane makore 34 chete chete. Zvinoreva kuti izvo iye mudiki pane Zimbabwe, saka zvinhu zvinongorwadza. Maonero angu ndeyekuti tichitarisa pasocial media ndaverenga mapepanhau akati uwo ndichiverengawo macomments evanhu paFacebook nedzimwe nzvimbo dzakangodaro daro. Vanhu vazhinji vanga vachiti ivo varwadziwa nekushayikwa kwemunhu wechidiki, asi vazhinji vanga vachitaridza kwakusanzwisisa kekuti uyu munhu anga asinganyanyise kuzivikanwa mune zvematongerwo enyika. Chaazonyanyisa kuzivikarirwa ndechekuti akashereredza Mai Mugabe.
Iyo nyaya yekuti munhu oitwa gamba renyika, rehondo kana redunhu inouya sei chaizvo, zviri mubumbiro remutemo here kana kuti zviri kumutungamiriri wenyika?
Dambudziko randaona inini pandamboedzwa kutsvaka muconstitution pada pane vamwe vanogona kuzondigadzirisa kana pane pandarasika, handisi kuona constitution yedu ichitaura kuti zvii zvinofanira kuitwa neHeroes Acre. Ndinoona sekunge kana chiri chokwadi kuti hapana iomission yakakura chaizvo yakaitwa nemaconstitution makers edu.
Mushakabvu anga ari pedyo pedyo nemutungamiriri wenyika uye vanga vakatomutumidza zita remadunhurirwa kuti Little Lacoste. Zvinoreva here kuti mutungamiriri wenyika anogona kuita simba iye ari ega rekutaura kuti ningi ngaaende paHeroes kana kuti kwete?
Pari zvino ndomamiriro azvakaitwa, nekuti kana bumbiro redu remutemo risingabudisi pachena kuti panodiwa independent commission inosarudza kuti uyu Mushakabvu akakodzera here kana kwete kuenda paHeroes Acre, zvinenge zvichizosiya basa iroro riri kune mutungamiriri wenyika kana akada kutaura nemavice president ake kana akada kutaura necabinet kuti ko uyu Mushakabvu munomuona sei. But pari zvino semamiriro akaita zvino hapana kana commission. Ndambofunga kuti kudai nyaya yachona dzimweni dzenguva inenge ichifanira kuendeswa kuparliament kuti parliament yoita committee within parliament inotarisa kuti munhu uyu ari worthy of hero status here. Commission yachona inenge iri formulated of vanhu vanobva kumapolitical parties akasiyana-siyana kana kuti independent commission yemahistorians kana kuti vamwe vanodzidza nyaya idzodzo. But mamiriro azvakaita zvekurakidza kuti iyi idecision inoitwa mukati mebato rezanup f pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vange vari parunhare paGeorgia University muno muAmerica. chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanhu nhasi vapinda muzuva repiri vachinyoresa kufota uko kwakawedzerwa neZimbabwe Electoral Commission mushure mekunge mapato anopikisa ati urongwa uhu hunoda kufambiswa mberi sezvo vamwe vanhu vanga vasina kunyoresa nezvikonzero zvakasiyana siyana pakuvhota. Vanhu pakunyoresa kuvhota vanhu vanoda magwaro anotevera anoratidza pavanogara kana kuti proof of residence. Vanokwanisa kushandisa ma title deeds, kadhi rekuroja, bhiri remvura, magetsi, tsamba yechikwereti, tsamba kubva kumuridzi wemba, mubereki, kanawo kumukuru wechikoro chiri pedyo navo, kana tsamba dzekuchipatara. Mukuzeya nyaya iyi yekunyoresa kuvhota iyi, tabata Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka kana kuti maibuye iZimbabwe.
Chirongwa icho chitochigamuchira chemopup exercise yavakuita yekuti vakuti musaridzwa vanhu vanga vasarira vaya vasina kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota vaonawo mukana. Uyewo I think zvinokosherawo especially vaya atingati maaliens asina kunge akakwanisa kuwana mukana pekutanga. I think you know pakazoitwa court ruling ma4 phases dzakange dzatofamba, saka vakawanda vacho pavakazowana mukana wekuti vakwanise kunyoresa nguva yakange yapera. Saka totarisira kuti ipapo vanokwanisa kuwana mukana wakanaka chaizvo. Saka chirongwa chakanaka chemopapu chiri kuitwa ichochi, asi kutsutsumwa nekunyunyuta kuripo, nekuti kutsutsumwa nekunyunyuta hakuperi. Ndekwekuti masenders aita mashoma pamopapu tichisanganisa nemasenders akanga aripo pa4 phases dziya. Asi chiri chirongwa zvacho chakanaka ende tinochikurudzira uye tinotendawo Zeki nemukana iwo mudoko wawapa vanhu kuti vakwanise kuwedzera kuregista kuvhota.
Imiwo mune sangano riri kukurudzira vanhu kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota, mungatiudze kuti zvii zvamuri kuita rwendo runo kuti musimbise icho chirongwa chekuti vanhu vaende kunonyoresa?
Isu tagara tichibata basa irori neZimbabwe yadzoka maibuya iZimbabwe. Vanhu vedu atingati mafoot soldiers edu atori mubasa izvozvo, atori mundima. I think kutanga nhasi uno kuenda mberi muchange muchiona mifananidzo nemavhidhiyo vachiita zvavo basa ravo munharaunda dzakasiyana siyana. Uyewo takakwanisa kunge tiine mavoting statistics, saka tinenge tichitargetawo maplaces asina unyanyo ubuda vanhu wakawanda. Uyewo nemazera evanhu vanga vasina kuvhota mazera asina kuregista zvakanaka kunyanya zvakaita vechidiki. Asi maplaces akada kuita sana namashonaland west kunenge kuine vanhu vaya vatingati maaliens akawanda. Then koitawo masuburbs aya eruzhinji munogara vanhu vakawanda. Ndo maplaces atichange takanyanyotarisa. Asi ise movement yedu yeZimbabwe yadzoka maibuya iZimbabwe irimo mumaprovinces ese eZimbabwe, saka vachange vachiita basa rao kwavari ikoko munharaunda dzavo.
Pane matambudziko here amakambosangana navo pachirongwa chapfuura ichipasati pawedzerwa iyo blitz amuri kuda kuti anga achigadziriswa nezeki?
Matambudziko aripo matambudziko haapere. Matambudziko aripo akanyanya ringati iroro ndo dambudziko runofanirwa kuti wezeki wagadzirise, newekutiwo wemapolitical parties taure zvakanyanya even kana zvichibvira vatende kumakotsi kuno challenger issue inyaya yekuti vanhu vari kutya because wezanu PF vari kufamba vachitsvaga maserial numbers kune vanhu vanenge varegister vachimanyora pasi zvoita kuti vanhu vakawanda vamwe vatotye kuno register because havachaziva kuti maserial numbers ivava anenge achitorwa newezanu PF achashandiswa chii vanenge vachifungidza kuti pada achazoshandiswa kuti vaoneka kuti wavhota sei kana kuti wavhotera kupi kana kuti pamwe anozoshandiswa kuti munharaunda idzodzo kana vanhu wezanu PF vachinge vasina kubuda zvakanaka musarudzo zvoshandiswa I think uchiziva zvakamboitika 2008 zviya zvekuti pakazoitwa inonzi runoff saka panenge paane mastatistics manje kuti vakuziva kuti this area vanhu vakavhota sei saka I think izvozvo zvinotyisa zvinhu zvekuti zvinofanwa kuti zviregedzwe takabvira kugara tichizviexpressa tichitaura kuti ndozvatiri kuona paground zvichitaurwa nevanhu vedu vari mundima asi tiri kuona sekuti mapolitical parties kunyanya vanopikisa vanofanwa kushanda neizvozvo zvakanyanya uye zanu PF inofanwa kuregedza nezeki inofanwa kuti ipe instructions kuti izvozvo zviregedze because wezanu PF ndozvauri kuita ndo dambudziko guru riripo dambudziko rimwe nderekuti pane vanga vasati vawana futi mapepa ekuti vakwanise kuwana mukana wakuregista andingati magwara anenge achidiwa sewo mabirth certificates kana zvitupa zvimwewo zvinhu zvekuti izvozvo vekwaregistrar general vakakurumidza kuti process idzodzo dzifambe kuti vanhu vawane tsamba dzakadaro kuti vakwanise kuregista then poita dambudziko rechitatu mapepa aya atingati proof of residence ndo chinhu changa chagara chichitonetsa chekuti vanhu vakawanda vanga vasingakwanisi kuwana maproof of residence sangano redu rezimbabwe yadzoka maibuya ezimbabwe nemamwe akawanda vanana zim rights vari kuita nana concerned citizens vari kuitawo basa rakanaka chaizvo kuzama kuti mapepa aya maaffidavits of residence asvike munharaunda dzakawanda kuti vanhu vakwanise kudii kushandisa for proof of residence
Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka kana kuti maibuye eZimbabwe vanga vari parunare kuNorway. Nako kambo ndindambata kubva kuna Ja Praise tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare
bato rezanu PF roronga kutara mitengo yezvinhu mushure mekuumba komiti iri kutungamirirwa naretired general Constantino Chiwenga iri kuongorora kuti sei mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru
Mubato re MDCT Moita kunetsana kunotyisa nenyaya yeutungamiri kubva vatsvangira izvo varatidza kuti vanogona kusiya chigaro ichi.
Sachigaro vechidiki vezanu PF kuvulawayo vamagura charumbira voitwa gamba resununguko kana kuti Liberation Hero nezanu PF izvozvo shorwa nevamwe.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni ndinokuonekai nemufaro ndini Ivan Seninga.